Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri kurume 13/2018 mwaka wekutengeswa kwefodya unotanga varimi vakawanda vachikumbira bhanga guru renyika kuti vapiwe mari yakawanda nemabhanga ari pamusika wefodya kwete kupiwa mazana matatu emadhora pazuva sezvakataurwa nebhanga guru Vagari vemuHarare vanosangana nevakuru vakuru vekambani yemagetsi vachichema-chema nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi izvozvo isa vamwe munjodzi. Vanotengesa mumigwagwa kwaMutare voneswa ndondo nemasoja ari kuvatorera zvinhu zvavo. Kuramwa mabasa kwavana chiremba koramba kuchienderera mberi sezvo pasina kuwirirana nehurumende. Komiti yeparamende inoona nezvemagetsi pamwe nemigodhi yokurudzira mapurisa kuti vasunge makurukota ose pamwe nevakuru vakuru vemakambani ane chekuita neuori. Unonzi wakaitika pachirongwa cheGwanda Solar Project. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa zvichange zvichikosheswa nevechidiki musarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 4930-13860-6080-15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva muvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kutarisa kushandiswa kwedande mutande resocial media. Zvakadai seWhatsApp nezvimwewo kuti zvinoshandiswa muzvinobatsira here panyaya dzezvematongerwo enyika kana mudzimba. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.